Di norwa ziwa kukushaya Ringa wane pi akaita sewe Di norwa ziwa kukushaya Ringa wane
Ndakambodiwa inini kadawo fungwa moyo jese zvachatiswa kwapera nguva ndakazvikanya kutora hembe chena ndotindivanza rudo
ndinorwadziwa
Mashure Gaieza Zose Zite
But unfortunately Asuchaiti Titire tu Wangu waipi
Onda kazikani